vatsaurirwe muri kwadzamara zvakare vari nhengo yeboard roitaidza maratrust vapatson dzamara vaudza studio 7 kuti vaona zvakakodzera kuratidza rudo kuvanhukadzi mumwedzi uno unova iwo mwedzi wakatsakatika mukoma wavo Itai makore mashanu apfuura vati kunyange hazvo mukoma wavo aiita zvematongerwo enyika kurwira kodzero dzevanhu pamwe nekutapa nhau vaiita zvese izvi nekuti vaive nerudo uye Itaidzamara trust ichaenderera mberi nemwoyo munyoro wavo
saka tatiunza pano mweya waitaidzamara mweya werudo mweya wekuda kubatsira nekuti zvaaitoita zvezvo kwangu ndotoda kubatsira nyika nevanhu vari munyika kuti vabengenuke kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika yedu saka nitauya tiri mumweya iyowo nekuti tinge tichibatsira vamwe mumweya werudo ndozvatinoza pano
vatisangano ravo raparura basa raro mumusha wehighfield nekuti ndimo makazvarirwa Itai asi vati vachaenda kune dzimwe nzvimbo vachibatsira madzimai nevasikana nezvekutevera pamwe neruzivo munyaya dzakawanda dzinosanganisira mutemo dzidzo pamwe neutano
saka tiri kuvaka yatinoti pave bank nekuti tichange tichipinda mumaboka akasiyana-siyana mumachechi muzvikoro nemakadaro daro tichitaura nemadzimai uyezve tichivakawo mapasi even kuna nababa kumaberewa society zvasvika nekuti vanogara nanamaizvo saka vanenge vachinopuwa anamai mapasuru atinenge tavapa isusu weitaidzamara trust
vamwe vapinda muchiitiko chanhasi ndiamai remembrance zuze avo vati kunyange hazvo vadzamara vasati vawanikwa vanofara nezvaitwa nesangano iri kucherechedza upenyu hwavo pazuva iri
taona madzinsi tanwa nemapedzi aiwa vadzamara vaita basa
mumwe musikana asina kuda kudomwa nezita audza studio 7 kuti abatsirikana chose nhasi
hatisira nemapedzi avatipa tine chikamu chavatihafurira
zvichakadai vapatsonzamara vazivisa kuti gungano rokucherechedza makore mashanu mukoma wavo apambwa nevanhu vasingazikanwe mumusha weglenview richaitwa nemusi wechipiri muharare vati kusvika pari zvino havana ruzivo kuti mukoma wavo ari kupi kana kuti mupenyu here
tiri kubatwa kunge tisiri vanhu muno munyika nekuti ivhin vatungamiri venyika takavanyoro kuti nyaya iyi ngaichipezwa nekuti panodiwa kuitwawo closure handizvo vanhu vopambira mberi neupenyu hwavo zvinhu zviri kutikatyamadza izvozvo
vadzamara vakapambwa masikati machena musi wa9 kurume kuglenview nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori sezvo vainge vamboshungurudzwa zvakanyanya nemapurisa apo vairatidzira vachikurudzira vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe kuti vasiye basa vanorwira kodzero dzevanhu Zimbabwe Human Rights Commission nevamwe vaishanda navaitaidzamara ndevamwe vakakokwa kugungano iri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.